Mumwe mutorwe nawu ane mukurumbira privilege muswaniri ashora kushungurudzwa kwevatori venawu achiti muZimbabwe nyaya idzi dzichipo asi dzakadzikira. Atiwo anorwadziwa nekurayiwa kuri kuitwa vatori venawu kuGaza muhondo yeIsrael neHamas.
Zimbabwe ndeimwe nyika inombotyisa pazviitiko izvi, asi tinotenda kuti gore rino zvinenge zvakadzikira. Asi tinochema nemhuri dzevamwe vedu vaurawa mumwedzi wapfuura muhondo yeIsrael nePalestine.
Sangano reCommittee to Protect Journalists rinoti vatori venhau 33 vafa vari pabasa zvichitevera kuputika kwehondo pakati peIsrael neHamas iyo yakatanga musi waGumiguru 7. Sangano rinorwira kodzero dzevatori venhau kuchamembe kweAfrica reMedia Institute of Southern Africa kana kuti MISA raburitsa gwaro nasi richikurudzira urume ende kuti igamuchire chisungo cheUnited Nations chinokurudzira kuchengetedzwa kwevatori venhau. Mukuru weMISA Zimbabwe Dr. Tavani Moyo vati chisungo ichi chakakosha zvikuru mukuchengetedza kodzero dzevatori venhau munyika.
Norangaridza hurumende kuti inge ichitora madano matano ekuti inge ichiunza muono weUnited Nations kana kuti chiga chayo cheUN Action Plan on safety and security of journalists kuti inge chive inge ari mitemo munyika yekwedu kuti munhu anenge aonekwa achishungurudza kana kumbunyikidza vatapi venhau akwanise kunge achibatwa nemitemo.
Mukuru wesangano reMedia Center vaErnest Mudzenki vatiwo Zimbabwe inofanirwa kudzika mitemo inochengetedza vatori venhau uye kusimudzira mararamiro avo kuti vaite mabasa avo vakasununguka.
Mende ngaiite kuti mutemo wakaita seweMedia Protection Bill ukurumidze kuvapo, asi kuvapo kwawo ngakuve kunobva pakubvumirana.
Mutori wenhau wechidzimai Ruvimbo Nyikadzino anotiwo zuva ranhasi rakakosha zvikuru sezvo richipamikana kuvatori venhau kuti vazivewo kodzero dzavo. Nyanzvi munyaya dzezvekutorwa kwenhau vachishanda nesangano reInternational Media Support vaRashid Mukundu vaudza Studio 7 kuti zuva iri rakakosha nekuti rinoita kuti kodzero dzevatori venhau dzichengetedzwe.
Zuva iri rakakosha pakuti ndomusi watinotarisa kuti kodzero dzevatori venhau dziri kuchengetedzwa zvakaita sei. Izwa rakakoshera vatori venhau.
Hatina kuwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo munyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana vange vasati vapindura mibvunzo yatavatumira pataenda pamhepo. Asi mumashoko avo kuvatori venhau panguva pfupi yapfuura, mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko mubazi rezvekufambiswa kwemashoko Dr. Jonathan Gandari vakati hurumende yakazvipira kushanda nevatori venhau pamwe nekuchengetedza kodzero dzavo. Muzinda weAmerica muZimbabwe watura mashoko uchikurudzira hurumende dzose kuti dziremekedze kodzero dzevatori venhau. Zuva reInternational Day to End Impunity for Crimes Against Journalists rakadzikwa neUnited Nations mushure memusangano weUN General Assembly wakaitwa mugore ra 2013. Ndakamira Studio 7 muHarare ndine Pasmo Ndlovu.